This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kurume 24 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Handifungi kuti nyaya yekundopema iri kungoitwa navamugabe pose posa pa ndo nyaya iri kutsvakwa nenyika. Nyaya yakutotsvakwa nenyika pari nhasi yaya yekuti vamugabe vachigona kumbonyatsoisa pfungwa dzavo, muviri wavo nozvose munyika, mukati menyika, vagare pasina vamwe vaongorore kuti zvinoodini.
Rwendo rwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe rwemazuva mashanu kuJapan rwoshorwa zvikuru nevamwe munyika.
VaMugabe ngavabude pachena. Nyamwe ndomumedness iri kubva kunani ndiana ipenga. Aiuraya here ndiye aipenga kana vatiti vaipenga ka munhu anopenga hakwanise kutungamira hurumende. Saka kunyepa havana kubuda pachena.
Nyaya gukura hundi yokonzera zvemutauro wakanyanya munyika. Madzimai emuZimbabwe opinda musangano wakakosha wekutarisa matambudziko avanosangana navo uri kuitwa kumuzinda weUnited Nations kuNew York. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanga vachitarisirwa kusvika muJapan nhasi murwendo rwavo rwemazuva mashanu. Asi vaMugabe nemutungamiri weJapan vaShinzo Abe vari kushorwa vose nevamwe nezvekudyidzana kwavo. VaMugabe vari kunzi nevanopikisa vari kusiya munyika nemubato ravo reZANU PF muine kunetsana kwakanyanya vachienda kunosasana zvavo kuJapan. KuJapan mamwe mapepa nhau akaita sere Japan Times ari kushora vaAbe achiti vari kudyidzana sei navamugabe avanonzi nevamwe vanotyora kodzero dzevanhu. Bepa nhau reJapan Times rinoti vakuru muhurumende yenyika yeJapan vati vamugabe vakakosha mukudyidzana kwenyika iyi neAfrica sezvo vaine chiremera muAfrica. VaMugabe vari kuenda kuJapan pamberi pemusangano weTokyo International Conference on African Development uri kuitwa kuKenya muna Nyamavhuvhu. KuZimbabwe vehurumende yavaMugabe vanoti kumutsiridza ukama neJapan kunobatsira kusimudzira upfumi hwenyika pasi pechirongwa cheZim Asset. VaMugabe vakapedzisira kuenda kuJapan muna kurume gore rapera kumusangano weUnited Nations World Conference on Disaster and Risk Reduction. Mukuzeya nezvorwendo rwavaMugabe urwo, Blessing Zulu Studio 7 abatanyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vanoshanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition.
So munhu mukuru unongoendawo kwavanongoenda ikoko asi katoramba tichingokadzika kuti zvino so munhu mukuru vadiko kuti vagara pasi vange vachiongorora kuti voita sei kuti zvamatongerwo enyika uyezve zvamafambisirwo eupfumi zvifambe munyika nekuti pari zvino. Manirira akaita nyika tinozviziva vakaenda kuRussia vakati ndiri kuunda uya namamegadhiwa nena kuti chakabuda ipapo chii. China yakauya vanoenda kukasingaperi vakati mamegadhiwa nena kuti chabuda ikoko chii. Saka tiri kuti isusu handifungi kuti nyaya yekundopema iri kungoitwa navamugabe pose posa pa ndo nyaya iri kutsvakwa nenyika. Nyaya yakutotsvakwa nenyika pari nhasi yaya yekuti vaMugabe vachigona kumbonyatsoisa pfungwa dzavo, muviri wavo nozvose munyika mukati menyika vagare pasina vamwe vaongorore kuti zvinodini kuti isinoziva kuti nyika yedu inyika ine hupfumi chiri kutodiwa apapa inyaya yekuti vamugabe vange vachitarisana nenyaya yekuti zvematongerwo enyika zviri kuita kuti zvekufambiswa kwehupfumi zvisafambe zvakanaka zvoitwa sei uye zvevotarisawo kuti ivo chii chingaitwe vakaisa musoro pamwe chete nevamwe kuti vemubato ravo chete asi kuti mazimbabweans vamwewo vanomirira mapoka akasiyana siyana kuti vagadzirise zvinhu zveupfumi toziva kuti upfumi hwenyika hurimo upfumi imomo hunokwanisa kunge huchisumudzira vanhu vezimbabwe vakanga vadhila nenyaya vakanga vagadzirisa nyaya yehori ivo vamugabe
asi kavamugabe vari kuti zvinhu hazvisi kufamba nenyaya yezvirango zvakatemerwa nevenyika dzekumawirira nekudaro ndosaka vananga kumabvazuva
zvirango zvipi nai vazulu zvinongoramba zvichichemwa navamugabe siku nesikati gore negore itotoziva kutoti zvirango zvizhinji zvacho hazvisisipo dai mukatonyanya kutarisisa nyange mukava muchichema muchiti kwanzi vanhu vanoti kwanzi nekuda kwezidhera hazvikwanisiki kuti zimbabwe ipiwe mari pasi pesangano reIMF nezvo hatizvizivi kuti izvezvi zvigurukota ravo vachinamasa vaitotaurirana navo veIMF vatoimbisana navo mari dzekuti vachapanana vachakweretesana saka nyaya yezvirango izvizvi vamugabe ngavasiyane nayo somunhu mukuru ngavagare pasi vachitarisa kuti vofambisira nyika sei kwete kuramba vakavanda kusere kwomumwe
nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vajoy mabhenge vanoshanda necrisis in zimbabwe coalition vanga vari parunare mujohannesburg south africa nablessing zulu westudio 7 mumwe murwi wehondo yerusununguko uye vaive muzanla high command vabernard manyadza avo vaizivikanwa nerekuti pakachipoera munguva yehondo vanoti musangano wemutungamiri wenyika varobert mugabe nevakarwa hondo uyo uri kutarisirwa kuitwa musi wa7 kubvumbi hauna zvauchaburitsa nekuti kunetsana mubato rezano pf kwasvika padanho rakaipisisa mumwe womurwi wehondo yerusununguko amai margaret dongo vakatoudza vakarwa hondo ava kuti vasaende kumusangano uyu kuri kuratidza kunyunyuta nemabatirwo avanoti vari kuitwa neseri kweruoko nebato rezano pf musangano uyu wakanangana nekugadzirisa kunetsana pakati pevakarwa hondo nevamwe vari muchikwata chinonzi g40 chemuzano pf chinonzi chiri kutsigirana naamai grace mugabe vakarwa hondo ava vanoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mpoko gurukota rezvedzidzo yepamusoro vajonathan moyo uye gurukota rezvematunhu vasevia kasukuwere vanofanira kudzingwa mubato nekukonzera nyonganyonga mukuzeya nezvenyaya iyi blessing zulu westudio 7 abata vamanyadza
zvinhu zvacho kwazvo hakuna dai zvine zvikwaibva asi ndiri kuti inini tapinda maexciting moment iyo nokuda kwokuti uyu mukuru uyu iye pachake chaidzeko iyoemaovet ndo yangaita kuti aidhistiroye izvi enezvaakaira kuidhistira nekuti maovet aya aande munga muzvikwata zvikwata zvingatokwana pamukuita zvina saka apa akabudira kuvati havachakwanisa kutaura ne-one voice yakasimba asi kuti kune chimwe chikwata chichangoita very vocal asi vamwe vari vakanyara vachitezaitiono zvichaenda kupi
nezvatiri kuona zviri kuitika izvi muri kuona here mibato rezanu p f semamiriro rakaita izvi nezvi richiramba rakabatana kana kuti taakutoona vamwe vachipatsanuka zvakare
mukange muchitaura chiti bato rezanu p f richipo here mune mutire vapati kwacho nokuti nezvinenge ndoto vapatatu saka iro sebato chaiocharo zvaranga riri zviya richitangatanga ichiri zimbabwe african national union ndokuzobatana nezimbabwe african peoples union ndobva azozvipa zita rekuti zimbabwe african national union patriotic front zvinhu zvese zvaitadzika kuitika kumashure maefect azvo akuonekwa manji nokuti kaaipaiwa kubatana kwokuyimbirana ozeezvokwamasoro yaikuda kuita panapa yaikuda kuti ngatiteteabout balance china vasikuza kuti hazvina kukwanira zvekungozvunza nzaaraudinzame nekuti ava vakura vaakuzira zvegenius ya ava vamwe avari kutotetuka kuti nyika dzakaseenzeswa apa saka ndopari kunetai papo kuti kuti muchinyatsotenezvi uzano chaiwo chaiwo zimbabwe african national union kuenga mukadza repatriotic front haa vamwe vakutoti puwa finishi kuti mukuru yaakuita puwa finishi uchakuda kukwira agadzira genius
asi munoona vamunangagwa vachipapona here apa nemamiriro azvakaita
hatiita zvemapesa asi ndataurire kuti direction yepazviri kuenda zvenyika izvi ite umbika rezimbabwe nokuti tikatarisa mapezinanzi vanhu vangozvomasaino vachiti ndirokwanhii handipo pane nyaya pane nyaya chaaichapa ndopo kuti Zimbabwe chai chaiyo ichiri kuvatuka here ichiri mugwara here.
Mumwe wevakarwa hondo yerusununguko uye vaive muzanla high command vabernard manyadza vaizikanwa nerekuti pakachipoera vachitaura parunhare vari kuwedza nablessing zulu westudio 7. Vanhu vakawanda pasi rino vari kubatana mukucherechedza zuva revanhu vane chirwere chegomarara kana kuti World TB Day. Zuva iri rinoshandiswa mukudzidzisa vanhu nezvechirwere chiri kuuraya vanhu vakawanda pasi rino. Kuti tinzwe zvizere, chioniso Jani weStudio 7 abata Dr. Farai Ethel Chipendo avanoshandira kuAlgeria.
Kuva neTB, sezvatinofunga vazhinji vedu, kuva neTB hazvirwere, hazvireve kuti munhu ave kurwara nemukondombera. TB inowanzobata vanhu vane mukondombera. Nokuti havakwanisi kurwisa zvirwere, vanobatwa nezvirwere zvakangowanda-wanda. And then pakuzorapa kwatinoita TB zvinotora mwedzi mitanhatu, munhu achingotora mushonga. Ende mushonga iyi nyangwe munhu wakunzwa kunge wakunzwa zviri nani, unofanira kuramba uchingoitora kwemwedzi mitanhatu. Nokuti ukamira mwedzi mitanhatu isati yapera, bhakitiriya here richingori mauri, rinokwanisa unokwanisa kunzwa kunge wapora. Asi rinozodzoka zvekare, ende paunozotanga kurwara zvekare ka zvinozotinetsa kukubatsira nemushonga, nokuti inenge isisakwanisi kukubatsira kurapika kwacho. Zvinenge zvakunetsa.
Chii chamungade kuudza vanhu vemuZimbabwe pamusoro pechirwere cheTB?
Ndinokurudzira chaizvo vanhu veZimbabwe kuti tizive kuti chirwere ichi chinotapudzirana sei, tibatsirane mukudzikisa nhamba yevanhu vari kufa, nokuti gore negore nhamba yacho inoramba ichingokwira. Chirwere ichi chiri kutiurayira vanhu munyika yedu. Saka tikadzidzisana, tikaziva kuti inodzivirirwa sei, vanacho vanobatsirwa sei. Nokuti kuva neTB zvere kuti munhu akufa, tinokwanisa kubatsira munhu. Saka tikaziva, tikanyatsonzwisisa chirwere ichi, tikabatsirana tese, ndofunga tinokwanisa kurwisa chirwere ichi. Tinokwanisa kubatsirana zvikuru sei munzvimbo dzedze dzatinoungana, kumasvondo kwedu, kumabasa kwedu. Ndinovimba kuti umwe noumwe ane waanoziva nechirwere. Saka tikabatsirana, vane zvavanoziva, vane infomesheni yavanoziva, tikauya pamwe chete patinosanganawo kumasvondo, tikabatsirana tichidzidzisana nezvechirwere ichi.
Vanga vari Dr. Farai Ethel Chipendo, chizvarwa cheZimbabwe chinoshandira chiri kuAlgeria. Vanga vachitaura parunhare kuAlgeria kwakare nachioneso Jani weStudio 7. Nhasi vatenderi vechikristu munyika vatanga kuenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana kugadzirira zororo rakakosha zvikuru reEaster. Mukuzeya zviri kuitika, Blessing Zulu Studio 7 aita hurukuro naReverend Levi Kadenge kuti tinzwe nezviri kuitwa nevatendi.
Vamwe vakatoenda kunokemba kune dzimwe nzvimbo dziri kure kuitira kuti vambowanawo mukana wokubva mudzimba dzavo vachinosangana kwemazuva iwaya kubvira nhasi. Vamwe vakatoenda nezuro, vamwe vari kuenda nhasi kusvika nemusi wesvondo variko.
Ko, mangwana munenge muchiita sei?
Vamwe machechi anotosangana achisangana nemamwewo zvichienderana nekuti vanenge vachibvumirana here paurongwa hwavo. Nyangwe vakasabvumirana paurongwa hwavo, asi makrisi ese irori zuva iri kubvira ramangwana hapana vazhinji vanopokana nechiitiko ichocho, nokuti tikangopokana nacho hapatisina chokubata. Saka rinokosha zuva iroro, rozoteerwa nemugovera apo vanhu vanenge vakazorora zvavo, asi vanenge vachidzidza tevo seavo vanenge vaenda kumisangano kunogara ikoko. Vanenge vaine zvidzidzo zvavanenge vachidzidziswa nazvo zvokuti vakure pamweya. Zvimwe zvacho zvinobata kutakana mwecounseling yekubatsirana kuti vanhu vanobatsirana zvakadini mukati moupenyu kana vawirwa nenhamo. Tinobva sei mukutadza? Tinokura sei muchikristu? izvaremugovera resaturday zvidzidzo zvakawanda zvinenge zvichiitwa zuva iroro vapedza vonozorora zvavavanenge vachizorora vamwe havatomborara vanongonge vachingonamata vachiimba vachinzwa shoko kwozoti nesunday mangwanani vomukira vachienda kundofarira kuti kristu wamuka
Reverend Levi Kadenge vanga vari parunhare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vari kupeta rwendo rwavo rwekushanyira Argentina nhasi. Asi vamwe munyika iyi vanga vachiratidzira kuti America inofanira kukumbira ruregerero nekumbotsigira kwayakaita hurumende yechiuto munyika iyi. Makurukota anoona nezvekudzivirirwa kwenyika dzinoti Mali, Burkina Faso, Senegal neIvory Coast apedza musangano wemazuva maviri nhasi muAbidjan wekuzeya kuti vangabatsira nesei kurwisa vanofurikidza mwero ava vari kupota vachibhomba munyika dzavo. Vari kuferefeta nezvekutsakatika kwendege yekumalaysia yeMH370 yeBoeing 777 vanoti chibenga chakawanikwa kumahombekombe kwenyanza kuMozambique chinogona kunge chakabva pandege iyi. Ndege iyi yakatsakatika apo yaibva kuMalaysia ichienda kuChina musi wa8 kurume 2014 uye yainge iine vanhu mazana maviri nemakumi matatu nevapfumbamwe. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Nyaya yeguku rahundi inonzi nevakawanda ichanetsa kuti inyararwe nezvayo kana vaive muhurumende panguva yakaitika kupondwa kwevanhu matunhu eMatabeleland neMidlands vasina kumira pamberi pevanhu vachikumbira ruregerero. Vamwewo ndo vanoti vanhu vakarasikirwa nehama neshamwari muchiitiko ichi vanofanirwa kuripwa kungava nemari kana kuburikidza nebudiriro dzinogona kuitwa mumatunhu avagere. Vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vanonzi vakaurayiwa nevainzi vakanga vapandukira hurumende pamwe nemauto ehurumende e5th Brigade makore ari pakati pa1982 kusvika muna1986 asi hurumende inonzi haisati yasimudza muromo ichibvuma kuti ine chekuita nekufa kwevanhu uku kunze kwevamwe vakuru muhurumende vari kunongedzwa kuti vaive nechekuita. Asi vakuru ava vanosanganisira mumwe wevave mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuramba kuti vane chekuita nenyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vaOK Machisa pamwe nemutungamiri wesangano rePost Independent Survivors Trust uye vaimbovewo nhengo yeparamende ichimirira MDCT vaFelix Magalela Mafasiwanda. Tatanga nekubvunza vaMagalela Mafasiwanda kuti zvii zvavanofunga kuti zvingaitwa kuti nyaya iyi igadziriswe.
Yatinotizvo transitional justice ingaitwe kana vanhu vatenda. Yandikati tinoda inonzi Truth, Justice and Reconciliation, TJRC. Izvozvo kana vanhu vatenda vari vapenyu votongwa vokumbira ruregerero. Vese vakafa hapana zvatikaite nyika yakadaro seMatabele neMidlands iitwe inonzizvo affirmative discrimination, infrastructural development nevanhu varegererana kukaregwa kuregererana ana Mnangagwa vachiramba ana Mugabe vachiramba ana Mujuru vachiramba nana Sekeramai vanhu vese ivavo vanofanira kutenda vatenda toita inonzizvo Truth, Justice and Reconciliation Commission under Transitional Justice.
VaMachisa, munoti pamusoro penyaya?
Ndoda kutenda kuti vamafa vari kukurukura zvinhu zvoudzami nekuita kuti maronda avarike kana kuti apore. Kutanga ndoda kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti demo kana kuti shanu kune umwe mutauro ndiro rinokanganwa, asi muti wakatemiwa haukanganwi. Chikuru chatofanira kuita muZimbabwe kubuda pachena isu sematemo kuti aiwa, iwe mutiwe tisu takakutema. Tine hurombo nekukutema kwatakaita nokuti hatisingafungiri kuti wanga uchifanira kumira apa kana kuti wanga uchifanira. Iyoyo inzira yekuti vanhu vabude pachena vataridze kuti tisu takakanganisa. As long as tisina yatinoti pachirungu political will kuti maronda iyayo apore, maronda anoramba akangovhurika. Vacho vakanga vachitungamirira panguva yekukura hundi ngavabude pachena vataure kuti aiwa izvi zvakakanganisika. Kana vabuda pachena nyangwe boka racho rinenge riripo iko zvino tine National Peace and Reconciliation Commission ine makomishinazi avepo kugara, vanenge vakushanda vachiziva kuti tine vanhu vane political will yekuti zvinhu izvi zvivharike once and for all.
Vamafa, takambotaurawo nevamwe vari kuti kana pakakumbirwa riregerero vanhu vanogona kuregererana, asi vamwe vari kuti aiwa panofanira kutoti paripwe. Munoti imi
zvinhu zvine mastages baba? Zvinotenderana namachisa tawirirana kuti chokutanga ndechokutenda kuti tiregererei vabude pachena, asi zvinozotevera mastage yandinotizvo transitional justice. Transitional justice inoreva kuti mitemo isiri mukoti yoitiwa muvanhu, vanhu votaura zvavanoda, nevavo vakakanganisirwa votaura maronda avo, avo vakaponda votenda. Tozobvapo vanhu vanoda justice kuti vese vakakanganisa vapenyu vaende pamberi pedare vabvume zvavakaita. Kozoti nationally koita rehabilitation.
Vamachisa, zviri kutaurwa navamafa zvii zvamungapindura pamusoro pazvo?
Ndoda hangu kungotsinhira nyaya yekuti munhu wese ane ropa mumaoko anofanira kugezeswa kana kuzvigezeswa. Ndafara chaizvo kuti vamafa vataura nyaya yekuti kune chinhu chinonzi transitional justice. Ndosaka tine a working group on transitional justice iri kutungamirirwa neZimbabwe Human Rights NGO Forum. Izvi zvinoratidza kuti isusu semassive society tinokoshesa zvikuru nhunha kana kuti nhamo dzakapindwa nadzo nevanhu nguva dzegukura hundi.
Vamafa, vamugabe vakambotaura kuti nyaya yegukura hundi kwaiva kupenga moment of madness, hakusi here kuti kubuda pachena kwakaitwa nehurumende kutambira zvakaitika munguva iyoyo?
Kwete kuwanda nemumwe, kwakaitwa chihambate commission, kukaitwa dzungu chena commission. Makomishini ese iwayo aitaura negukura hundi nekupondana kwevanhu. Vamugabe ngavabude pachena, nemwendo of madness iri kubva kunani, ndiani aipenga? Aiuraya here? Ndiye aipenga? Kana vachiti vaipenga ka, munhu anopenga haakwanise kutungamira hurumende. Saka kunyepa, havana kubuda pachena.
Ndikubatei muromo. Vamachisa, mashoko enyu ekupedzisira?
Ndinoda kungoti zvangu kana benzi raenda kun'anga kana kuti raenda kwadokta rikapiwa mapiritsi ekuti kana kuti mushonga wekuti rikwanise kuziva kuti ndichakwanisa kufamba ndakasimira, ndichakwanisa kudya, ndichakwanisa kuziva kuti uyu mumwe akafananawo neni, rinofanira kutodzidza kuti takugara munyika yekuti handichisiri kupenga. Saka ndinokumbirisa kuti pari zvino hurumende yedu izive kuti chinhu chinonzi gukura hundi chinofanira kupedzwa nemutoo wekuti vanhu vawirirane vanyatsoziva kuti apa pakakanganisiwa.
Vanga vari vaOK Machisa vanotungamira sangano reZimbabwe Human Rights Association vari parunhare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kuna vaFelix Magalela Mafasiwanda vanotungamira sangano rePost Independent Survivors Trust vari parunhare kuBulawayo. Nhasi Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekupodzwa kwemaronda kune vanenge vakaponderwa kana kuremadzirwa hama dzavo, zvikuru munyaya dzezvematongerwo enyika. Zuva iri rinonzi International Day for the Right to the Truth Concerning Gross Human Rights Violations and Dignity of Victims. Mukuseya nezvenyaya iyi, Chioneso Jani weStudio 7 abata mukuru wesangano reAssociation of the Victims of Political Violence vaAlois Mutaga.
Ine ndinobva mumasvingonoti gore rakapera ndanga ndiri kupusha takanzi vanhu vese hurumende handiti vanodanidzira vana vamugadi vanodanidzira kuti munhu wese unopiwa mafertilizers nembeu David Marapia ndi deputy minister ndiye mp wemasvingonoti wakataura ndandine clip yake akataura ndakamutepa stau akati hakuna munhu wemdc unopiwa chibage nemafertilizers vanhu ava vari munzara vanhu avari kungoramba vachingovictimizwa mavictims anongova mavictims nanhasi ende hurumende yezanupf haizombogoni kucherechedza chero zuva ramangwana kana kucherechedza zvichemo zvevanhu nokuti iyi hurumende yachona ndiyo yakaita kuti vanhu vatambudzike saizvozvo ndiyo yakaponda vanhu ndiyo yakasiya vanhu vachinjidzi vari nherera nemadzimai dziri shirikadzi
kopanyaya yemuripo
kune vanhu vakaita zvokufosegwa kubva pamisha yavo nokudzingirikwa nemarei dzaiitwa usiku aya saka vanhu vachinzi vakarohwa vakatiza vakabva vamwe vakaenda kunogara kune dzimwe nzvimbo dzisati dziri nzvimbo dzavo zvokungochengetekavo zviya vanhu ivavavo vanokwanisa kudzokera pamisha yavo vagamuchidwe panofanira kuva nekurudziroiyo kana kuti nemutemo unofanira kuvepo unotaura kuti vanhu ava ngavadzokere panzvimbo dzavo kuitira kuti madzishe aya asaramba achivadzinga panzvimbo iyi ndo rehabilitation yekutanga yandinoreva ineni kuti chimwe chinhu chinoita kuti vanhu ava vazobva pamisha yavo polling station yoga yoga yanga ine mabhesi maviri akaikomba kuti imwe nechokusaidi imwe nechokusaidi vanhu ava vaibva vanhu mumabhesi vachienda kunorova vanhu vemaopposition usiku vasingazivi saka vanhu ava vaizongotiza vongosiya misha yavo ndivo vanhu vatinenge tichitaura kuti vanhu ava vamwe vacho vakasiya misha victims of political violence
mukuru wesangano reassociation of the victims of political violence vaAlois Mutaga vanga vari parunare muSouth Africa naChiweniso Jani weStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanasikana rekaswe sisterhood iro riri kupinda musangano wakakosha kumuzinda weUnited Nations kuNew York rinoti mitemo yekurodzwa kwevana vasati vabva zera muZimbabwe inofanira kuwandudzwa kuti ienderane nemutongo wakapiwa nedare repamusoro. Musangano uyu unopera nhasi uye uri kuziya matambudziko akatarisana nemadzimai pasorose kana kuti UN Commission on the Status of Women. Katinzwei hurukuru yaitwa naMavelous Muhlanganya weStudio 7 namuzvare Talent Jumo vesangano iri.
Musangano uyu wakakosha zvikuru nekuti ndipo panobva pataurwa nyaya dzekuti chichakakoshera madzimai vambove papi nekuwana kodzero dzavo dzizere uye kuti toita zvimwe zvipi kuti kodzero dzemadzimai madzimai ese nevanasikana vakwanise kurarama vachiwana kodzero dzavo zvizere vakange vakanganisirwa vangaite zvipi kuti kodzero idzodzi dziremekedzwe kwavanenge vachigara naizvozvo musangano uyu wakakosha zvikuru uye tinoona kuti gore rino takatarisanawo nenyaya dzemasustainable development goals saka wanga uri musangano wakatikosherawo isu semadzimai echidiki nekuti kuno ndiko kwavachataura kuti zvakakosha gore rino zvichienda mberi ndezvipi naizvozvo zvanga zvakakosha kuti tibve tangotaura kuti zvakatikoshera ndezvipi semadzimai echidiki anoshanda nemadzimai mumaruwa uyezve nemumadhorobha but vari madzimai vasingakwanise kuzviwira kuno
panga pane masangano mangani emadzimai anga ari pamusangano uyezve zvii zvamakabuditsa
ndingati panga paine masangano emadzimai anokwana iwo manomwe atakashanda pamwe chete vakakwanisa kugadzira bepa ratakapa iro minista wedu honorable Nyasha Chikwinya takavapa bepa raitaura iro kuti zvakatikoshera isu semadzimai ezimbabwe ndezvipi zvatinoshuvira kuti tionewo zvichipinda muzvibvumirano zvichaitwa pamusangano uno
mungangotitsanangura kuti zvii zvamakafunga imi sezvinofanira kunge zvichigadziriswa
chekutanga inyaya yekuti mitemo yatinayo isapikisane mutemo wekurodzwa kwevanasikana vachiri vadiki hausi kuenderana nemimwe mitemo iri kutaura nekuti mwana anokwanisa kubvuma yega bonde pazira ripi naizvozvo isu tiri kuti mitemo yedu tine constitutional ruling yakaitwa yekuti mwana ari pamazera ari pasi pegumi nemaseri haafanirwe kuroorwa zvichienderana nebumbiro remutemo wedu naizvozvo tikuona kuti hongu mutongo uyu wakapiwa asi tuchiripo tumwe tumutemo tusati twanyanya kujeka saka isusu takati mitemo yedu ngaiisapikisane mitemo yedu ngaitaure chinhu chimwe chete zvakanangana zvikuru sei nekurodzwa kwavana vachiri vadiki chimwe zvechatakataura inyaya yemhirishonga
muzvare Talent Jumo vesangano rekaswe sisterhood vari parunare naMavelous Muhlanganya uye vari kuNew York. Vateereri musakanganwawo kuti chikwata chenhabvu cheZimbabwe chasimuka muZimbabwe chikasvika kuSwaziland nhasi. Chiri kuenda kumutambo weAfrica Cup of Nations uchaitwa mukupera kwesvondo. Mchirongwa che Live Talk, che Women's Round Table, tirikutarisa musangano urikuitwa kumuzinda we United Nations mu New York. Sezvongo yedu yapera rikaitimbotarisa musoro yenhau zvakare. Vamwe voshora rwendo rwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuJapan. Anokuoneka ine mufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyamina ndimi yake Mwakalele.